vagari ava vanga vachitungamirwa nesangano ravo remasuvera the Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA vakasiya gwaro iri kumunyori wedare reparamende vajacob mndenda vachiti vanoita nedambudziko rekushomeka kwemvura iro rinogona kupedzwa zvachose kana pakatengwa nekuvandudzwa mishina inopomba mvura kudhamu remutiri ikwi vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzare rumbidzai magurupi ravanoti danho iri ndiro chete ringapedze dambudziko remvura
mvura ndiyo yakakosha maresidensi ane more than 22 decades vanhu vachichema dambudziko remvura nenyaya yekuti mishini yaparara mapaipi akugara achingobvesta saka dei fokasi yedu pari zvino yambei yatanga iri kumvura uye tiri kuti hongu mari yedivolution haikwani asi kansel yakuchitsvagiridzawo dzimwe mari kana kwavanombokumbira maloni kana iyo mari yemuchero inobhadharwa nevagari yoinda inotutsira pamari yayo yedivolution dambudziko remvura risolviwe
vagari vanoti mari yedivolution iri kuuya iri kuiswa kune zvimwe zvirongwa zvakafanana nekuvandudzwa kwemapaipi esuwage nekugadzirwa mugwagwa izvo zvavanoti hazvina kunyanya kukosha mumwe mugari akasainawo gwaro iri amai sungano zvaraibwana asi vanoti sevagari vane simba rekutaura zvavanoda kuti zviitwe
saka takaona sechinhu chakananga kuti tinyorere paramende nokuana tikati kukanzuro tiri kuda kuti mari yedivolution iende kuchirongwa chekugadzirisa mvura ivo vanoti mari yedivolution inouya iri allocated kuti itai chakati saka havana masimba okuidhaivheta kuti iende kune zvemvura saka takanyorera paramende taona kuti chinhu chakakosha zvikuru kuti tivaudze kuti isu savagari vemasvingo tinotarisira kuti titange dambudziko redu iro rokuwater augmentation mvura yedu zvichemo zvemvura zvigadziriswe zvichipera zvachose guta rimire zvakanaka
mishina iripo iyo yatembera inopomba mvura inosvika mamegaliters makumi matatu aya anokwana vagari zviuru makumi mana nevashanu pazuva asi mudhorobha umu mave nevagari vanopfuura zviuru zana vagari zana vanoda mamegaliters anosvika makumi mashanu pazuva studio 7 yatadza kubata mutauriri wedare vamundenda avo vangasingadaire nhare mbozha yavo kana kupindura tsamba kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya yetsamba iyi nhengo yeparamende yemasvingo eben vajacob nyoka nhete vebato remdc alliance vati vanotsigirana nevagari vemasvingo
something chandinoagiria nacho something chandinotsigira zvakanyanyisa cause tava nemaproblems emvura nguva yakareba muguta remasvingo
izvi zvatsigirwawo negurukota redunhu remasvingo vaezvakadzamira vanovazve nhengo yeparamende mumasvingo west vari vebato rezanup l
hurumende yakauyisa mari dzedivolution mari dzedivolution idzi dzinofanira kutageta dambudziko guru riri mucommunity inyange zvayo isingazokwani asi inofanira kunge ichiinda ikoko kuti isimudzire nekuvandudza sekutaura kwandaita kuti chakakosha muupenyu hwevanhu imvura
meya weguta remasvingo vacolin maboke vaudza studio 7 parunhare kuti danho rakatorwa nevagari rakanaka uye sekanzuro vanotsigirana navo vachiti panodiwa mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu ekuamerica kana kuti 60 million kuti paite chirongwa chekutenga mishina mitsva kuti dambudziko remvura ripere zvachose ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba